Blessings to the man select her name. Chimau. See what in us and all. Nanganang titi. See what in us and all. In the end, as I said, it I wear. When I see can have had Nerume guru rati sachere mwanara biranjere kurangwira pwere anzi iyo mota hombe yafambira iwe mwanasikana uyu angarambe kwabo abasive saka tsamba iyo kuvakuru muzive varume maguru kuti tsamba kuvakuru kuru ndatiti kuru kure ndaona rume ziguru nechana chindumurwe makuru kwa Ndichiti tsamba kumatate kuru Mwanasikana angade bizi nemapuru Kwa wano ziwe iwe kuti makuru kwa Vano kwewa umandara kusakara Vano musia mwanati warara kuparara Vano kuruka gaba uchi Vano kurunga kuturura michero Yacho isati ya tinganganga kushika Vano femera vepecho Shinora wakabaya wa yesu Anzi yeshoko Azi yotamba kuwa kuru kuru Netiti kuru kure ndaona rume ziguru Nechana chindumurwe Makuru kwa Makuru kwa Necheti tamba kumatate kuru Manasikana angade pisi ne mapuru Kwa wano ziwe iwe kuti makuru kwa Wano kuruka Makuruka Wacha kuruka Makuruka Iwe wano kuruka Shit Shit Yo, no, beans, no, power, no, power, no.